tinone sus kuti urongwa huriko kumunomotapa hotel urongwa wakanaka zvikuru kuarimi takatarisa nenyaya yegadziriro yemwaka watakatarisana nawo wekunaya kwemvura
asika tave kutopinda muna nyamavhuvhu varimi vasati vava nehuso hwekuti mwaka uchafamba sei hachisi chanonoka here chirongwa ichi
chakati nonokei zvekuti mwaka unotevera kana kuti gore rinouya ndinenge ndakatarisira kuti aiwa chirongwa ichi ngachiuye kunana machi chaiko chaiko nokuti mwaka unotanga kugadzirirwa kunana machi na April patozopinda kupera kwana April tatononoka kugadzirira mwaka nyanye takatarisa nyaya kuti vhuringe richitorwa richiongororwa uyezve nekuita winter plow inonzi winter iya
ndobvunzawo kuti chirongwa ichi chinonakira zvipi kumurimi
musangano wekuti tinenge tichidzidzisana kuti chii chatokwanisa kurima zvichienderanawo nemakambani anenge auya vanotengawo zvirimwa zvakasiyana siyana vanenge varipo vachizotaurawo kuti aiwa isu todavo nzungu vamwe nyimo vamwe zviyo mapfunde tinozobhadhira mari dzakati saka murimi achaenda kumunda achiziva kuti chinhu chaacharima chii uyezve chinenge chizombhadhara mari uyezve kune kuine nyanzvi dzinenge dzichitidzidzisawo zvakare kuti iwo marimirwo acho tinenge tichirima sei kuti zvinhu zvinge zvichizobuda zvakanaka zvatinge takatarisira panyaya yegoho neunaku wanoona nezvemamiriro ekunze vanenge vachitidzidzisawo zvakare kuti mwaka watakatarisana nawo unenge wakamira sei
muchivakurudzirawo zvipi ivo varimi ava
ndiri kuti kune varimi weduwe huyai tidzidze tidzidzisane gwara rekuti mwaka uri kutevera tiri kushanda nawo takatarisa sei takanangana nawo sei.